Magufuli vanorangarirwa semhare munyaya dzekutonga senyanzvi yakanga yakamiririra zvido zvevanhu kwete pamuromo asi nemabasa. Mumakore matanhatu avakaita mutungamiriri wenyika yeTanzania, vaMagufuli vakakwanisa kugadzira migwagwa yakanga isina matara, vakaisa tara. Vakakwanisa kuti Tanzania inzi pachirungu a middle income nation, nyika yakasimudzwa kubva muguruva rekutambura kusvika pakati nepakati pemararamiro akanaka edzimwe nyika. Zvokuti dai Mwari akavapa mamwe makore mashoma shoma, Tanzania yakabudirira. Uyezve munoona kuti vaMagufuli vakanga vari mutungamiriri aidiwa nevanhu vake. Zvinoratidzikana makaona kuchema kwaita vanhu mumigwagwa, kuchema chaiko kwekuburitsa misodzi nekuungudza kusingaitwe mamwe vatungamiriri vedzimwe nyika dzakawanda. Saka zvinoratidza kuti vaMagufuli vakasiya chisveru kune vamwe vatungamiriri kuti idai vanhu venyu, mushandire vanhu venyu, musaise mari muhomwe dzenyu.
Munoona vachionekwa sei pasi rose?
vaMagufuli vakasevha mari yeTanzania, vakarambidza vanhu kungofamba madira ajojina, vakati vanhu vagare pasi kana kwaitwa misangano kuenda munhu mumwe chete. Saka unoona kuti vaMagufuli makore ese avakatonga havana kundobhururuka kuuya kuno kuEngland kana kuAmerica. Vaitongoti vatungamiri venyika variko ndo basa ravo. And World Bank yakabva yapa comment yekuti vaMagufuli by cutting my trips aya vakasevha mari emamirioni akati kuti enyika yeTanzania. Saka naizvozvo mutungamiri anofanira kurangarirwa nekuda kwekuendesera donzo revanhu mberi nedonzo rechama chamapinduzi.
Asika tinoona vamwewo vanovashora panyaya yemabatiro avakaita nyaya yechirwere chanetsa pasi rose cheCOVID-19. Imi munoona seizvi?
Vanhu vangangova nematauriro avo nekufunga kwavo. Nyaya yechirwere chedziva mupengo inonzi COVID-19 hakuna kana mumwe chete angatiudza kuti aiziva kuti zviri kufamba sei. Vanhu vaingorarama on advice yescience neadvice yemafungiro avo. vaMagufuli vakatiwo zvaiva nani kuti vanhu varapwe nemarapirwo avaigara vachiitwa munyika mavo. Saka vakakonzera kuti vanhu vatarisire mishonga yemunyika mavo kuti idevelopwe, igadziriswe, ishandiswe pane kungomirira mishonga yevamwe. Nekuti vamwe vacho vari kugadzira ka hatizivi kuti mishonga yavo vakaiwana sei. Saka nekuda kwekudaro vaMagufuli vakaonekwa semunhu akaregerera kuti chirwere chienderere mberi. Pane dzimwe nguva kana uri mutungamiri wenyika kana mutungamiri wese paunenge uri unoita madhisizheni atingati sarudzo inogona kukubuditsa kana kukuwisira pasi. Iyi idhisizheni nowo imwe chete yavakaita kuti was an error, but havasi munhu akagara ane madecisions anga aitwa nemhengera mubva dzatinoona kune dzimwe hurumende dzakasiyana siyana.